mkatarisa makuza ya kaita mna Oktoba kuenda pa 20.85%. Zanga zaka bata nani, zanga zaitwa musuwa 1 Oktoba pa taka paruwi wa chirongwa cheze mari nechirongwa cheze mabati weho umeze hurumende pa kata rwa kunzi mabanga afana kupatanura ma account vevanhu kuti pange paine nostro foreign currency account ne RTGS foreign currency account zvakaratidza kune vanhu kuti mari haina kufanana mari yati kushandisa chingonzi ishandisa imari ma electronic transfers haina kufanana nemari chaiyo chaiyo ndozva zvakabudisa nekuti kana zvavo kunzi ngazvipatsanurwe mumabhanga zvinochibudisa pachena kuti pane kusange mari dzakafanana kuripo zvakare kana zvaotaurwa nehurumende vanhu taiziva zvotaurwa nehurumende zvinochiratidza kuti vanhu vangangorasikirwa nemari dzavo zvavakamboitwa zviya saka naizvozvo pakava neparara mhanya vanhu vachitsvaga mari chaiyo chaiyo mari chaiyo chaiyo ichiwe mari inobatika mari yekunze kwenyika kunyanyanya yemari yekuamerica
asi chii chakapawo kuti mitengo yezvinhu inyanye kuwedzera imo munambudzi umu
hazvisi ukatyamadza kuti muna November yakwira zvakare pa31%. Nokuti nokushayikwa kwemari yokunze maringe nokuti musika wefodya wanga uchitipa mari yokunze wakavharwa muna Oktoba uchazovhukwa zvakare muna April. Koita nyaya yokuti nguva ino yeChristmas inguva inodiwa zvakanyanya kuti mazvitoro zvinge zvine kana vanotengesa vanga vaine mastocks vanga vaine zvinhu zvavanotengesa. Saka ndo nguva zvakare inosimuka kudiwa kunoitwa mari yokunze. Saka ndo zvaita kuti mutengo wemari yokunze isimuke zvakanyanyisisa kuitira kuti vanhu vaone mari iyoyo vatenge zvinhu zvavanoda kuti vatengese pachrismas. Saka ndo zvabva zvaita kuti inflation ibve yasimuka masimukiro yayaitaya.
Asi munoonawo here imi zviri kuitwa namuzvinafundo Mutuli Ncube zvichibatsira kuti mitengo yezvinhu iderere?
Dambudziko guru riripo nderokuti kana pasina kugara pasi kutaurirana zvinenge zvichitaurwa nevanhu panze ndo zvinobata vanhu. Vanhu vakatanga kuita makuhwa kuti zvinhu zvichange zvichidai ndo zvinobva zvasimudza. Saka dambudziko ririko iko zvino nderokuti hapana kunyatsotaurirana pakati pehurumende nemapoka akasiyana siyana akaita sevevashandi nevashandirwi inonzi social contract iyai inoita kuti vanhu vange vachionera pamwe chete.